Masangano akazvimirira masungu anoti haasi kufadzwa nekushomeka kuri kuita vagari vari kunyoresa kuvhota munyika mose, kunyanya vanhukadzi vechidiki pamwe nevakaramara. Izvi zvinotevera mashoko akabudiswa nesangano rezek ehuwandu hwevanhu vakanyorisa pachirongwa chevoter registration blitz icho chaipinda munzvimbo dzinogara veruzhinji chichangopera. Vachitaura pamusangano waitwa nhasi nesangano revagari remasvingo eunited residence and repairs alliance kana kuti mura wekuparura chirongwa chekukurudzira madzimai vechidiki pamwe nevakaremara kuti vanyorese kuvhota, mutevedzeri wemukuru anoona nezvekufambisa kwemabasa musangano rezek masvingo vamatsino uncuve vati huwandu hwevanhukadzi vari kunyoresa kuvhota huri kuderera munyika mose.
Kana kuregista chinhu chiri nyore, kana chose tikabatana tikaita chinhu chimwe tikakurudzira vanhu kuti vauye kuzovhota. Sekutaura pandaita madzimai zvinonzi ndo akawanda munyika, asi in terms of registration as I speak right now kwato masvingo yoga ndokozi ndakawanisa mukana yekuona eZimbabwe yose zvikuratidza kuti madzimai mashomu akuregista. Asi takatomboti ndozvisimbisi tichizvinyembera, takati kuda sezvo 2018 vakanga varivo vakawanda vakaregista.
Vanoona nezvekufambisa kwebasa mumura muzvairumbidzai magurupi ravati chirongwa chavo chichabatsira kuti madzimai nemamwe mapoka anyorese kuvhota.
Isu semura takaitawo tsvakurudzo yedu mumawadzi ese ari 10 nemumasvingo kuti chikonzero chinoita kuti vanhu vasade kuvhota chii, zvikuru kunyanyanyanya mayuthi, people with disabilities nemadzimai. Takaona kuti pane apathy iri kukonzerwa nezvinhu zvakasiyana siyana. Naizvozvo taparura chirongwa ichi kuti tipinde macommunity iwayo tivadzidzise kukosha kwokuvhota, kuti kunovhotwa sei uye vanoenda kupi kuti kana vachida kuregista kuvhota vanokwanisa kusvika vachibatsirika. Naizvozvo change chibatsirana tichishanda nemayouth, people with disabilities nemadzimai.
Vachitaurawo pamusangano umwe chetewo sadyara wesangano reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESNI mumasvingo vamunyaradzi chauke vakurudzira ZEC kuti ivandudze zvirongwa zvekushambadza chirongwa chekunyoresa kuvhota, vachiti ndizvo zviri kuita kuti vanhu vashoma vanyorese kuvhota. Vemasangano aya vanoti ZEC yakazivisa kuti vakanyoresa vanhu vashoma pachirongwa chichangopera chevoter registration blitz chaipinda nzvimbo dzinogara veruzhinji munyika mose. Vanhu zviuru gumi nezvinomwe chete ndivo vakakwanisa kunyoresa mudunhu rese remasvingo iro rine vanhu vanosvika mamiriyoni maviri. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.